This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina nyamafuvhu 20, 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Makambani anoenderera mberi nekudzinga vashandi basa.
Vechidiki vemDCT vanopinda mumigwagwa vachiratidzira kusafara kwavo nekudzingwa kuri kuitwa vashandi mabasa.
Makanzura echidiki munyika ochema-chema nekurodzwa kuri kuitwa vanasikana nguva yavo isati yakwana.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Nhasi kambani yeDeft Whitehead yadzinga basa vashandi vanosvika mazana maviri nemakumi mana nevaviri apo dare repamusoro reSenate riri kuzeya bhiri rekuwandudza mutemo wevashandi kana kuti Labor Amendment Bill. Bhiri iri rakapasiswa mudare repasi reHouse of Assembly nemusi wechipiri. Dare reSenate iri ranga richitarisirwawo kuzeya zvimwe zviri kunzi neMDC zvivandudzwe zvakanangana nenyaya yekuti vashandi vasangodzingwa basa zvisina tsarukano uye kuti vapiwewo mari yakati wandei kana vachinge vadzingwa mabasa.
Nyaya yekuvandudza mutemo uyu iri kuuya apo makambani akawanda ari kuramba achidzinga vashandi mabasa kubva zvakapiwa mutongo nedare reSupreme Court wekuti vashandirwi vanokwanisa kudzinga vashandi mabasa mushure mekuvapa chiziviso chemwedzi mitatu. Vashandi vanodarika zviuru makumi maviri vadzingwa basa kubva pakapiwa mutongo uyu. Asi nyanzvi munyadzi zvevashandi vari gweta vaRogers Matsikidze vanoti hurumende inenge yakaresva pakuda kugadzirisa zvose zviri kunetsa panguva imwe chete pasina kugara pasi nevashandi nevashandirwi kuti vagadzirise zviri kunetsa.
Government ingadero yashandisa yatinoti the General Laws Amendment Act kungogadzirisa dambudziko remutemo wecommon law uyo unobvumidzwa vashandi kuti vadzingwe nenotisi pari zvino ndo unenge une nyonganyonga yakawanda. Vaumisa vangadero vazochibata bata dzimwe nyaya idzo munguva yakati rebei, vapamukana kuma employers, vapamukana kuma employees naiyo government kuti vatarise kuti vobatsira sei ma employees, vobatsira sei ma employer nokuti vese vane matambudziko.
Ko vamwe vanga vachitivo zviri kuda kuitwa zvekuti mutemo utonge uchidzokera kumashure zvinogona kunge zvichizoita kuti unge uchityora bumbiro remutemo icho kwadere.
Dambudziko riripo ndevekuti vanhu vari kutaura izvozvo havasi kuongorora kuti mutongo weSupreme Court wanga uchitsanangura kuti aiwa mushandirwi anogona kudzinga anomushandira pamutemo unonzi common law achishandisa yavanoti izvoni common law right, but haisiri right kana kuti kodzero iri kupiwa neyatinoti izvo statute kana kuti mutemo wakagadzirwa neparliament. Zvichireva kuti izvo pamutemo haisiri mutemo wakanga wambo paswa nedare kana kuti haisiri kodzero yakanga yambopiwa neparliament. Zvichireva kuti parliament ine masimba ekuti uyu mutemo uyu wecommon law toda kuubvisa kubva kumashure zvichienda kumberi. Saka nokuda kwekudaro hapana chakaipa pakudaro, asi chiripo ndechekungoti izvo vanhu vari kukanganwa zvazuro kuti zvakamboitika kuland reform, zvakaitika kunyemawo veterans, takazviona pakati wandei mutemo uchidzoka kumashure.
nyanzvi nyadze zvevashandi vari gweta Rogers Matsikidze vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Vechidiki vebato reMDCT vanodarika mazana matatu varatidzira muHarare nhasi vachinyunyuta nekudzingwa kwevashandi mabasa uko kuri kuenderera mberi uye kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Vechidiki ava vanga vachitiwo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vatadza kugadzirisa upfumi hwenyika nekudaro vanofanirwa kusiya basa. Mapurisa anonzi haana kusunga kana kushungurudza vechidiki ava. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 ataura nasachigaro vevechidiki muMDCT vaHappymo Chidziva avo vatsanangura zvizere nezvekuratidzira kwavo.
Nyaya yehombe yaita kuti tisumuke tiratidzire inyaya yehondo yataona isu vechidiki, sekuti vamugabe vadeclare hondo nesu sevechidiki yenyika yeZimbabwe. Nekuti kana takatarisa zviri kuitika zvemajob losses izvo, vari kuzopedzisira vachisafa kwekupedzisira vanenge vari vechidiki. Nyaya yekunzi masalary cuts vematicha vari kuzosafa kwekupedzisira vanenge vari vadiki. Panyaya yekudzingwa kuri kuitwa mavhenda mudzinzvimbo, vazhinji vachona ivavo vadiki vanenge vasina kwekunge vachinowana mabasa. Nyaya yekuklozwa kwemaindastri kwatakaona kukaitwa necorruption dzaiitwa, nekuti vanhu vaipa mari kuzanibeyo svika zvinhu zvaparara. Tiri kuziva kuti zvese izvo zviri kudzoka zvinoafekta vari vechidiki, especially nyaya inozouya iyo nemagrade 7 achabhadhara maexam fee. Tinoziva kuti ihondo iri kuitwa navamugabe. Nyaya hombe yatiita sesi vechidiki tinoona kuti nezvakapfekwa navamugabe izvi zviri kureva kuti munhu vanhu vavaita tek navo kuti baivaparara vasavawane upenyu vechidiki vegenerationi yedu. Veri mukazvitarisa vakuru vese vakawana mapensheni mahala wenze mashehousing nechizvise zvaipiwa sati yazvowana. So tachiratidza unyike hwedu hwekutiwo kana mugabe ndiwo vaitanga hondo iyi, isuso yechidiki taakuuya zvino mastreets ndo achavamo our second home kusvika the alternative way chete yasara ipapo ndekuti iye mugabe aite step down asiyire vamwe paitwe free election nyika yeZimbabwe dzokipa zvapane zvakanaka.
Tanzwa kuti masvika kuparlamenti uko, pane vamaona here nhengo dzedare reparlamenti iko?
Hongu panga paine nhengo dzeparlamenti dzinonga dziripo dzandisinga kwanisa hangu kudoma nemazita, pamwe nemapurisa erayot anga ari ipapo. Ndo vatasvika tikadirisa vanhu ipapo ivo vakateerera, tichingovaudza kuti aiwa isusu nyaya yedu inyaya yekutsumwa pamusoro pezviri kuitika, zvekuti muri kuita malegislation this labour bill itopasa, but this legislation iriramba ichingoripo nekunge pachinzipo vanhu vacharamba vachingodzingwa kumabasa.
vaHappymo Chidziva ndo sachigaro vevechidiki mubato reMDCT uye vachimirira Redcliffe mudare reparamende. Vanga vachitaura vari parunhare muHarare namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Makanzura echidiki anoti ari kushushikana zvikuru nekuroorwa kwevana vasikana vasati vabvazera munyika. Mashoko aya abuda pamusangano wemazuva mashanu weNational Junior Council Association uyo unopera musi wa22 Nyamavhuvhu kuchinoi. Mutoredu wenhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi, sachigaro vemakanzuro echidiki munyika vashingirirai chikezha, vanoti boka ravo rinoshoropodza zvikuru tsika yekuroodza vanasikana vasati vabvezera sezvo zvichikanganisa upenyu hwavo hwemangwana.
Rights evana nekuti zvoni tisange tichiti vana varorwe pamazera echidiki nokuti zvinokanganisa upenyu hwavo.
Vachikazve vakurudzira vanhu kuti varemekedze vana vasikana uye kuti vavaregere vachikura kuti vatore sarudzo yavo isina kumbinyikidzwa.
Vana ngavaremekedzwe, vana vabereki vamangwana, vana vatungamiriri vamangwana. Sangati vadzidzise tivaremekedzei vazoitikana nguva yavo yekunge vachirorwa yakwana ndopavangarorwe, kwete kuti vakasike kurorwa.
Mumwe musikana wechidiki Muzvari Tatenda Piri vanoti vechidiki vanofanirwa kukoshesa dzidzo nekukura kwavo. Muzvari Piri vanoti vanoisa mutemo vanofanirwa kutevedzera mitemo yavanenge vaisa, nekuti pari zvino mutemo unochengetedza mwanasikana uri muzvinyorwa chete.
vanoisa malozi nemitemo vanatso ushandisa semazviro kwazvo kuita kuti mitemo isangava mitemo on paper but mitemo ive mitemo practical pari zvino nemamiriro akaita manumbers evana vari kupinda ma early marriages ka haasi kudzivirira nekuti manumbers by each year ari kungowedzera especially makore ano evana nevana vari kupinda ma marriages mwana mukomana mwana musikana ari kupinda marriage zvasiyana nekudhara ma cases akawanda angare kuti baba vakuru nemwana mudiki but apa akutowandisa ka emwana nemwana vari kupinda ma marriage yose vari vana vadiki
vachitaura mushure mekuratidzira meya wemuchinhoi vatest michaels vasigira pfungwa dzevechidiki kuti vana vafanirwe kuroorwa vachiri vadiki vari pasi pemakore gumi nemasere vamichaels vanoti kuroorwa kwevana kunokonzera zvirwere zvakaita sekutsemuka dundira
tiri kuti isu vana havafaniri kuroorwa vasati vasvika age of 18 thereafter vanenge vaakukwanisa kumeka my decisions avo vega rather than kuti va make my decision vari under peer pressure so ndo zvatirikuedza kukurudzira veruzhinji kuti ngatidzidzisei vana vedu vana vanodzidziswa kudzimba ndokwavanonyanyodzidziswa ndokwavanopiwa mirayiro zvakanyanya
musangano wechidiki uri kupindwa nemakanzuro echidiki munyika yose pasi pedingindira promoting Zim Asset to capacitate youth and the children at local government ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa
direct from Washington the voice of America
makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mumwe mutori wenhau wekusouth Sudan akapfuurwa akafa nezuro. Izvakaitika mazuva matatu mutungamiri wenyika iyi vaSalva Kiir vachikisidzira kuurayiwa kwevatori venhau vavanoti vari kuita basa renhau rekunyora nhau dzinopesanisa vanhu munyika iyi. Varume vasiri kuzivikanwa kuti ndivanani vakauraya mutori wenhau ebepanhau reThe New Nation Peter Moi neZuro Maneru pedyo nemahofisi ebepanhau iri muJuba. Shamwari dzaMoi dzinoti kupfuurwa kwake kunoratidza kunge kwainge kwakarongwa. Vakamupfuura vanonzi hapana chavakatora paari.
Varume vaviri vari kutungamira musarudzo yekutsvaga achamirira bato reRepublican muAmerica vaDonald Trump navaJeb Bush vari kutsvinyirana zvikuru mukutsvaga kwavo vatsigiri pamberi pesarudzo dzebato iri dzichaitwa mumwedzi mishanu inotevera. VaTrump navaBush vakaita misangano muNew Hampshire neZuro vari munzvimbo dzakasiyana asi dziri pedyo. Bato reRepublican richavhotera muna kukadzi munhu achamirira musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa gore rinouya muna mbudzi. Zviri kubuda mubato iri zviri kuratidza kuti vaTrump vari kutsigirwa nevanhu vakawanda. VaTrump munhu akapfumisisa uko vaBush vari munin'ina uye mwana wevakambotungamira America vaGeorge Bush navaHerbert Bush.
Bato reMDCT rinonzi rakada kurova isati yamhara pakugadzwa kwemutungamiri weBotswana vaIan Khama Seretse Khama sasa chigaro mutsva weSouthern African Development Community kana kuti SADC apo rakatumira chikwata chekunotsvaga rutsigiro panyaya yematambudziko ari muZimbabwe. Asi mashoko atakatambira anoratidza kuti chikwata ichi icho chinonzi chaitungamirwa nemukuru muhofisi yemutungamiri webato iri vaAbisha Nyanguo chakarasiswa navakama avanonzi vakaramba kusangana nacho.
Vakama vaitora usachigaro kubva kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Asi mutauriri weMDCT vaObet Gutu vanoti hapana chitsva pakuenda kwechikwata chebato ravo kuBotswana sezvo vagara vachitumira nhume kumisangano yakadai. vagutu vanoti zvechikwata ichi chakanga chiri nhume dzemutungamiri webato vamogenchangirai kwete kuti chainomirira bato sezvo paine vanyori vanomirira bato kana pachidiwa kumirirwa kwebato. Nengo yezano PF uye vachiongorora zvematongerwo enyika vagadzira chirumhanzu vanoti chave chigariro musoro weshuro kushaya nyanga sezvo MDCT yave kuzivikanwa nemuririro wayo wekuchemera kune vekunze kuti vagadzirise matambudziko emuZimbabwe avasina ruzivo nezvavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata ivo vachirumhanzu pamwe navagutu. Tatanga nekubvunza vagutu nezvechikwata chakaenda kumusangano weSADC Summit iche.
Isu sebato guru reMDC rinotungamirirwa nababa Morgan Tsvangirai, bato revanhu, tinogara tiri vanhu kana tiri bato rinotaura nemamwe maleaders muregion meSADC, nokuti Zimbabwe sokuziva kwenyu tiri nhengo yeSADC. Saka hazvingashamisi kunzwa kuti nhumwa dzeMDC dzakanga dziripo pagungano guru kana tumuchinungwana kuti pasummit yakaitwa muguta reHaweron reBotswana. Izvi hazvishamisi nokuti zvinhu zvinogara zvichiitika, hapana SADC summit inoitika. Kungava kupi zvako muBotswana, muHarare, muPretoria, kupi zvako kune summit yeSADC, kunoshayikwa vanhu veMDC varipo vachimiramiravo vachionawo kuti zviri kufamba sei, nokuti tiri bato guru, tiri bato revanhu. Saka zvingave zvinhu zvinoshamisa.
Vachirumhanzu vamwe vaibvunzawo kuti bato reMDC rinogotumira nhumwa sei kunosangana vakama. Tiri kunzwa vagutu vari kuti aiwa hapana chinoshamisa. Imi munoona sei danho iri?
Ndozvatagara zvichingotaura chiti bato reMDC raperegwa, harichazivi chokuita. Chayakatangira iyo pati yacho nekwavari kuenda, vanhu vakambotaurwa naPresident Mugabe kuti vanongochema chema sehwere. Matambudziko eZimbabwe haagoni kugadziriswa navauyi kana kuti navamwe vanhu vokunzi. Isu stoga chete kana tachikwanisa kuwirirana kuti izvi ndo zvatoda kuita, bepasina kana dambudziko. Handimona iye zvino vakaenda kubvira pese pavakatanga vachida rubatsiro kuna maeni forums aisanganirwa navanhu, hapana chavakambowana. Nanhasi unoyu handimona zvinongoratidza zvefungwa dzacho kuti munhu uchangogadzwa makuda kutomuturira mashoko. Amini anombofemawani kana inga chero mudzimu wacho unombotanga wambomwira mvura kozonzi nai sekuru munoona se wambozorora. Saka izvi ipfungwa dzeMDC, havasiri kuziva chavanoda nekwavari kuenda. Ende sekutaura kwandamboita, nhamo dzeZimbabwe hadzigoni kuturirwa vatogwa vagokwanisa kudzigadzirisa, hazvigoni.
Vagutu, tinodawo kunzwa kuti makatambirwa sei nekuti kwakaitawo mashoko ainzi vakama vakaramba kukurukura nechikwata chenyu, kana kuti muchirungu vari kuti wanzi iwe snubbed.
Tingateerera nhema here dzinonyorwa nezvimapepa zvakaita seHerald? Nyaya iripo ndeyekuti kana uchikwira gomo, hanzi kukwira gomo usende mara. Tinoita zvishomanene, tine zvakawanda zvatinoita zviri pamutemo sebato guru revanhu reMDC, zvinodakadza, zvinofadza. Asi chindingangoda kuti vateereri vazive ndechekuti zvatiri kuita zvinobatsira nyika yedu. Nguva yakwana kuzanu PF, ndozvendingangodza kuna comrade vanga vachirumhanzu.
Vachirumhanzu?
Tinenge zvedu tiri kungoramba chingotenderera sevhiri. Chiripo ndechokuti nyaya yekunzi snubbed haishiri nyaya yakanyorwa neHerald. Iwo mapepo okuBotswana, maInternational Media vokunze vanga vakaungana muBotswana vachiona vaMugabe vachikurura mabhachi vachipa vakama, ndo vakazvitauravo voga kuti haiwa iMDC kai yakashaiswa mukanwa navakama voga.
Vagutu, pane vamwe vari kuti masharirwo akazivitwa chikwata chakaenda ikoko, vamwe vari kugunun'una nemasharirwo iwayo, mungatsanangura here kuti chikwata chakasarudzwa sei?
Zvinonetsa ndezvekuti tine vamwe vedu vasingahwisisi kuti politics dzinotambwa sei. Chendingangoda kutaura muzvidimbo ndechekuti zvose zvakaitwa zvakaitwa zvakanaka, zvikafamba zvakanaka, zvekuti hapana kana kunyunyuta chaiko kuripo. Ndotoshamisikawo kunzwa kuti kune vanonyunyuta. Kana vari kuvanonyunyuta ndofunga ndeve zvano.
Vachirumwanzo.
Ah, kwandidi president Mugabe akataura kubvira kudhara payakafumwa MDC kuti zviroto zviroto. Vana vagutu izvi zviroto zvavanongodzokorodza zvakataugwa vona tsvangirai hazvishamisi.
Avanga vari vanongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yezanu PF vagadzira chirumhanzu. Manzwa zvakare kubva kumutauriri weMDCT vaObert Gutu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu, ma text messages, ma WhatsApp pamwe nemashoko amunotitumira paFacebook yedu yeVOA Shona.
Munyoro wekutanga anoti makadii Jonga naGibbs, varume verengai utsamba yangu ndikwazisirewo vana vangu vari ku St Joseph vanoti Norwazi Mutata, Mpumelelo Mutata naLeonard Mutata. Ndini tinotenda Mutata kumasase kumberengwa.
Mumwano tiwo ndini Patrick Mangirazi kugokwe kwa mafungo. Ndinoti murisei vashamarari vese sando kwa muri. Ndoda kwazisa ama dzangu dzese dzekwa Mangirazi. Ndopedzisira nekukwazisa mbuya vangu amai Nkiwane munin'ina wangu last pagukure high school. Ndoti pamberi nechikoro mwana wamai ndatenda. Mwari ngava kukomborerei imi vamushamarari maverenga tsamba yangu. Aiwa tinotenda. Regai timbo enderera mberi nenhau dzedu tichitenda vakwanisa kunge vachinyora matsamba kwatiri nhasi Jonga.
Ndizvozvo, rambai muchinyorera kuStudio 7. Nhasi tiri kuenderera mberi tichitarisa zvakadzama mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzeupfumi. Vanoita zvekutengesa zvinhu mumigwagwa vanoti chishuo chavo ndechekubatsira nyika kuitira kuti ibude mumadhaka mairi kunyange hazvo ivo vari parumana nzombe. Mutoro wedu wenhau Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Aya ndiwo maungira anorova nzeve panguva iyo munhu anenge achifamba mune dzimwe nzvimbo mumaguta muZimbabwe. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti vanhu vanosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vari kurarama nekutengesa zvakasiyana-siyana munyika. Mazuva ekare vanhukadzi ndivo vaive vakawandisa mubasa iri. Vanhurume vari vashoma-shoma uyezve vari vaibva kuMozambique avo vakadzokera kunyika kwavo. Asi iko zvino zvinhu zvasanduka sezvo vanhurume vawandawo zvekare vachitengesawo muriwo nematomati nezvimwe zvakadaro. Vakawanda vavo vane nhoroondo dzakasiyana dzakapa kuti vaite basa rekutenga nekutengesa zvinhu. Vashoma vavo ndivo vasina gwaro reO-level asi vakawanda vacho ndeavo vakasvika A-level, vamwe vacho vaine madhigiri kana madiploma kubva kuzvikoro zvepamusoro-soro. Vamunyaradzi muchena ndimwe wavanotengesa pana Chinoi Street naKwame Nkrumah mushure mekubviswa paTown House mukutanga kwemwedzi wapera.
Ini ndakadzidza Mount Pleasant, chakaita kuti ndiite zvekutengesa ndechekuti hakuna mabasa. Saka ndakaona kuti ukazviriritira uchizvitengesera zvinhu zvako zvinenge zvinobhadha, ndichikuchengeta mhuri yangu.
Mumwe anorarama nekutengesa muzvari Rhoda Machingauta, avo vane makore ekuberekwa makumi matatu nematatu, vanoti kutengesa munzira kwavabatsira zvikuru muupenyu hwavo.
Ndaive ndakaroorwa nevana vaviri. Murume akanditiza ndokundisiya nevana. Ndakati zvechipfambi kwete ndokusadza zvekutengesa mabhero. Handisi kuchema, ndiri kukwanisa kuriritira mhuri yangu.
Munyori mukuru weNational Education Union of Zimbabwe vaMathias Guchutu vanoti hurumende yeZimbabwe ine mhanza yekuti vanhu ava vakasarudza kuita zvekutengesa pane kuita zvemhirinyonga munyika.
Vanhu vese vade vaisori vasina zvavari kuita, vedenge vachingofamba mastreet ese vachingotsutsumwa vachingotuka hurumende kuti hapana zvavari kutiitira vakagozodai vakadai, asi noti pane zvavari kubata.
Vanotengesa vacho vanoti kamari kashoma kavari kuwana nekutengesa zvinhu kari kukwanisa kuisa chekudya patafura kana kukwanisa kuendesa vana kuzvikoro zvekanzuru, izvo zvine muripo wakati derirei. Vazebhedhaya Daka Awo vane makore makumi maviri nemasere ekuberekwa vanoti vari kuwana mari yakawanda pamwedzi wega kudarika vakawanda vari kuenda kumabasa avo vari kutambira mari inoita iyo mazana matatu nemakumi masere emadhora pamwedzi.
Pazuva pamwe ratinenge tichinyatsofamba zvakanaka togona kunge tichiwana kana kuti $30 asi zuva rinenge tichinyatsofambawo zvinhu zvakanaka tenge tichiwanawo kana kuma $60 saka toti zviri nani zvokuti zvinhu zvinenge zvichitifambirawo.
Asi chavari kushuwira ndechekuti kutengesa munzira kusimukire zvekuti vakwanisewo kubatsira hurumende yavo kubva mumadhaka ezveupfumi hwairi pari zvino. Vekanzuru vari kubhadharisa munhu wega wega dhora rimwe chete nemasenzi makumi mashanu pazuva rega rega kuti vatengese zvinhu zvavo. Vatinotenda mukungate avo vanoshandira pakopakabhana vanoti vekanzuru havasi kushandisa mari iyi kuitira kuti vanotengesa vashandire pakachena.
Nokuti kanzuro haisi kukwanisa kusenzesa mari yedu zvakanaka. Vari kuimisiusa plus mafines avo akakurisa kudarika ehurumende.
Vaguchutu vanoti hurumende inofarira kuita ongororo yakadzama nezvekutengeswa kwezvinhu munzira. Vanoti vanotungamira nyika ava vanofanira kugara pasi nevanotengesa ava voona kuti chii chingaitwe kuti vawanewo mari kubva kuvanhu ava pane kuvamhanyisa mazuva ese ese.
Ngavachibata zvimwe zvinhu zvinozikamwawo nechi hurumende iwane chainodiwa chainowana. Even kaita kapercentage keeveryday, kaita kapercentage kana kuti pamwe keweek, kana kaita kapercentage kana kuti pamwe kemwedzi. Saka isinoti vanhu ndavagarirwe navo pasi ka vanyatsotaurwa nzwa toda kuti tuite nemi toda kubva apa kusvika apa.
Vaguchutu vanoti Zimbabwe inofarira kudzidza kubva kunyika dzakaita sechina idzo dzavaka upfumi hwakasimba kubva muvanhu vanoita zvekutengesa. Asi vanotengesa vacho vanoti izvi hazvikwanisi kuitika vatirasa ivo nzvimbo dziri kure neveruzhinji dzavakaiswa kuti vaitire basa ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mangwana tiri kupeta ongororo yedu yemamiriro yakaita zvinhu munyaya dzeupfumi apo tichange tichitarisa nzira dzingabatsire kuti nyika ibude mumadhaka mairi pari zvino. Saka teererai kuStudio 7 kuti munzwe nezvenhaurwa iyi.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 PM tiri kutarisa kuparara kuri kuita dzimba zvitevera kurambana kuri kuita vanhu vanenge varorana.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panhamba inoti 1202465 0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munhau dzemitambo tombotarisa zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. FC Platinum yakunda Highlanders 2-1, ukuwo Capes United yaita mangange 1-1 necholocho. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Makambani anoenderera mberi nokudzinga vashandi mabasa.
Vechidiki veMDCT vanopinda mumigwagwa vachiratidzira kusafarira kwavo nekudzingwa kuri kuitwa vashandi mabasa.
Makanzura echidiki munyika ochema-chema nekurodzwa kunonzi kuri kuitwa vanasikana nguva yavo isati yakwana. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange muine su zvakare mangwana anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri
nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga na Chris Gande munhau dzechirungu.
Thank you, Jonga, and a blessing. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Thursday, August 20.